Vachitaura nevatori venhau nhasi vange vachitungamira chikwata ichi vaEthan Mativela vati sangano iri rakaumbwa kuti rigadzirise matambudziko evarwiri vehondo yerusununguko asi vati utungamiri huripo hauna hanya navo.
Tasangana nedambudziko rokuti utungamiri hwacho hauna hanya nezvichemo zvevanhu zvemao veterans. Tangosarawo tingori nherera ivo kwavanenge vatorawo zvigaro izvozvo vakuenda vakuenda kuma political parties and zvosara association nemao veterans vosara vosuffer in the process.
Vati nekuda kwaizvozvo vave kuda kuti utungamiri huripo hubve pasarudzwe vatungamiri vatsva vanokwanisa kugadzirisa zvichemo zvavo.
Ruzhinji romao veterans ruri kuti iro ngatichibvisa leadership irimo tochiita congress itsva toshara utungamiriri hucha provide a lasting solution kuzvichemo zvemao veterans.
Vamativela vativo utungamiri hwesangano ravo haufaniri kunge huchishanda nebato ripi zvaro rematongerwo enyika sezviri kuitika pari zvino, vachiti varwiri vehondo yerusununguko vanofanira kunge vakasununguka kushanda nebato ripi zvaro ravanoda. Vati sezvo sangano iri rakanyoreswa pasi pebazi rehurumende rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, vakatoita musangano negurukota rebazi iri vaPaul Mavhima vakavaudza chichemo chavo. Vamavhima vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vakasangana navamativela nevamwe vavo.
No, handikwanisi kudissolve association. Ivo vane constitution yavanofanira kutevera. Vakandikumbira kuti ndisangane navo, ndikasangana navo ndikavataurira kuti chichemo chenyu ndachinzwa, ndichataurira leadership yenyu. Leadership yavo ndakaitaurira ikataura kuti vacha consider ma logistics especially in the first year COVID-19.
Vamavhima vatiwo vakaudza chikwata ichi kuti zvakakosha kusuma munyarikani mukuru wesangano iri kana kuti patron nyaya yavo vasati vaita zvavari kuda kuita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo patron weZimbabwe National Liberation War Veterans Association. VaChris Mutsvangwa ndivo sachigaro wesangano iri uye vaVictor Matema Danda ndivo munyori mukuru wesangano iri uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezve kudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwira hondo yerusununguko. Vamatema Danda vaudza Studio 7 kuti havana zvavangataura zvakawanda, vakati titaure nemunyori anoona nezvevarwiri vehondo yerusununguko muzano PF vaDouglas Mahia, avo vasina kubatika sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vachitaura pamusangano wanhasi mumwe wamativela vaIgnatius Mutsinze vati munyaya isiri kuvafadza inyaya yekuti hurumende yave kuda kuripa varungu vakatorerwa minda. Vati vazhinji vavo havana minda iyo inove nyaya yavakaendera kuhondo.
Isusu patakaenda kuhondo chinhu chatairirwira iland. Zvino kana toona land yakudzorerwa kune vanhu vatairirwa navo vatairwisa isusu hazvitifadzi.
Asi mumwe mugari wemuHarare vatavani mulambo vati varwiri vehondo yerusununguko vari kungochema havo asi vachipiwa zvese zvavanoda nehurumende.
So far zvekuti mao veterani kuti ashaye position kana kuti ari kushandiswa neumwe munhu, zvese zvavaita vanga vari vese vakaita chaotic land reform program. They were there vese vakaparticipata vachitora vachiite sei. Saka nyaya yekuda kutya kuti minda yadai yadai, minda isu tototi ngavatorwa haina production. Une mafarm 10 une mafarm 20 ngavatorerwa asara ne1.
Muna 1997 hurumende yakapa vaive varwiri vehondo yerusununguko madhora zviuru makumi shanu pamunhu mumwe nemumwe semari yemujandigere, izvo zvakawisira upfumi hwenyika pasi. Pari zvino hurumende iri kuronga kudzika mutemo uchatungamidza pamberi varwiri vehondo yerusununguko panyaya dzekurima, upfumi nezvimwe, pamwe nekuti varapwe nekuti vana vavo vadzidze pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.